Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chikumi 10, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa orambidza vanhu kurangarira gweta rakashaya nemusi wesvondo Dr. Alex Magaisa muHarare. World Bank yovandudza muonero wayo pakukwira kwainofunga kuti upfumi hweZimbabwe huchaita gore rino. Komiti yakaombwa nedare House of Representatives muAmerica kuongorora kurwiswa kwedare iri nevairamba zvainge zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yoroverera vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekuva nechekuita nemhirizhonga iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare nezuro akanyima sangano reHeal Zimbabwe Trust mvumo yekuungana kwevanhu muHarare Gardens nemugovera Masikati vachirangarira gweta raive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa avakashaya mukupera kwesvondo kuBritain. Mukuru wemapurisa mudunhu reHarare Central, Chief Superintendent G. Moyo, vakazivisa kuburikidza netsamba kusangano reHeal Zimbabwe Trust kuti vakange vasiri kupa mvumo yekuungana sezvakange zvakumbirwa nesangano iri, vachipa chikonzero chekuti mapurisa akange aona sangano iri risina kuzadzikisa chikamu 7-1 chemutemo weMaintenance of Peace and Order, Chapter 11-23. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Hatina kukwanisa kubata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwewo kana paine matano avachatora. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe nezuro Manheru zvakaungana muHarare pagungano rekurangarira mabasa akabatwa navamagaisa rakanga rakarongwa nesangano ravakasiya vaumba reConstitutional Law Center, apo vatauri vane chitsama vakapa mashoko akasiyana-siyana aipembedza mabasa avamagaisa. Vakaungana vanosanganisira mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa pamwe nevaive gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi. Jonga Kandeviri weStudio 7 abata vaUraya Izembe vanova mutungamiri webato reDemocratic Alliance vakanga varipowo pagungano iri, akatanga nekuvabvunza pfungwa dzavo padanho remapurisa rekurambidza vanhu kuungana nemugovera.
Chinhu chinokatyamadza nokunyadzisa vakandemiri kuti muZimbabwe mava kuda mvumo inobva kuZimbabwe Republic Police ZRP yokuti vafirwa vacheme mushakabvu wavo. Nyaya yokuti vangati sezvandaona zvakanyora apa kuti haina kupembedzwa musangano wacho, igungano rokuchema. Harisi gungano rokuita umhirizhonga kana kuita zvimwe zvisiri izvo zvokufunga kwavo. Chinhu chinotsverudza inotiva mhirizhonga yaitiwa neZimbabwe Republic Police kushungurudza hama dzavamagaisa neshamwari dzavamagaisa muZimbabwe nepasi rose. Chinhu chinonyadzisa zvikuru kuti zvinhu zvingaitwa negwara rakadai, kushayiwa nyadzi, kushayiwa rukudzo rwomushakabvu akashandira nyika inoi zviri pachena pajekerere.
Saka mungangoonawo here paine matanho angangotorwa nevari kuronga gungano iri pane mhinduro yabva kumapurisa iyi?
Ndinoona vachisumuka kutora matanho okuti ZRP isambotobvumidzwa kana kuvapo, nokuti chinangwa chevanhu vanenge vachiuya kuchema nokutaura zvakanaka zvakaitwa navamagaisa sechi somugaro womuZimbabwe wembiri adarisa pasi rose kunenge kusiri kuita zvemirizhonga kunani kana kuti kunani. Saka tinoda kuti dai ZRPE yaudziwa zvachose kuti handiyo tsika yerudzi rwavanhu vomuZimbabwe yokushaya nyadzi nechimiro chokuti vanoda kupindira pavanhu vanenge vachichema hama yavo kuti watisiya. Handifungo kuti vachabudirira nokuti atokokwa kumusangano wacho, saka tichange tichiinda kumusangano iwoyo.
Tiri kuonawo Dr. Zembe kuti kune gungano richangobva kuitwa riri pamusoro pekurangarira mabasa aibatwa naDr. Alex Magaisa. Mungatiudzawo pamusoro pegungano iri, imi semumwe wevanhu vapindawo mugungano iri.
Chinhu chikuru kuru chasumudzwa nechiitiko chendangariro yaDr. Alex Magaisa ndeyekuyemura kukosha kwedzidzo nezivo, uye kutaridza kukosha kwoumhizha kuti kana munhu adanwa kudzidza mhando yezivo, zvii zvinofanirwa kuitwa nomunhu iyeye. Zvabuda pachena kuti vaMagaisa munhu wakashandira vanhu, zvisinei nenharaunda yavanogara. Pabuda chose chose nyaya yokuti ziva kwawakabva, nokuti vainyora zvinhu vachiisa mundimi inonzikwa nyore nyore, asi vasingakanganwi kwawakabva kunjanja uko, nokuti mukunyora mavo vanga vachisvika kumunhu wose zvinhu zvoumhizha hwavo. Saka ipapa pachiitiko chasadingindira rokuti dai tose tikacherechedza kuti kana tichinge tawana chipo chezivo, zivo iyoyo ishandire vanhu. Ndo chinhu chikuru sachabuda pavanhu pamashoko vanosvika kuvasere dzandingati shangwiti dzavanhu dzaadzichikuma ipapapa. Zvinova zvinhu zvinoyevedza chose kuti dei Zimbabwe ikaramba ichicherechedza kukosha kwezivo, uye ikaramba yazve ichigara mumabasa anenge aitwa nenyanzvi. Ndo saka iyezvi tichitaura vaMagaisa vakapuwa ruremekedzo rwegamba ravanhu.
Avo vanga vari mutungamiri webato reDemocratic Party vaUraye Zembe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank rinoti riri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe, kana kuti 3.7% kubva muzana. World Bank yaimbenge yati upfumi huchakwira nezvikamu zvinomwe nezviga zvitatu kubva muzana, kana kuti 4.3%. Asi bhanga iri rinoti nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia, zvinhu pasi rose hazvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Izva pakuti mitengo yezvinhu zvekudya nemafuta ekufambisa dzimotokari zvikwire zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachiri havo kuti upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zvishanu nezviga zvishanu kubva muzana, kana kuti 5.5%. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Israel Murefu.
Tinoona kunge vari kutaura chokwadi kuti upfumi hwenyika kukura kwahwo huchadzikira, asi ndiri kutoona kunge vari even more optimistic, nekuti zvimwe zvinhu zvazoitika muekonomi yedu. Vanhu vane mari dzavo vaakubvumidzwa kuti vaunze macommodities kana magoods munyika. Zvoreva kuti magoods aya akatanga kuuya muno munyika, vari kugadzirawo vemunomu vaane competition, saka havazokwanisi kutengesa zvavanga vachifanira kutengesa, vanenge vakutengesa zvishoma. Saka tiri kufunga kuti hongu upfumi kukura kweupfumi gore rino kunogona kuti dzikei kubva pamafocus akapiwa nemainstitution akasiyana-siyana.
Ko, zviri kutaurwa nehurumende muri kuzviona sei zvekuti upfumi hunokwira ne 5.5%?
Focus yegovernment tinofunga kuti inogona kudzika, nekuti kune zvakawanda zviri kuafecta upfumi. Zvimwe zvacho ndizvozvo zvekuti zviri kuitika pamaprizes efuel ari kuramba achikwira, zvinoita kuti kuita business kudhure. Saka vanhu havazokwanisi kuita business ravanga vachifanira kuita. Totarisawo zvimwe zvinhu zvinoimportwa kubva kunze.
Mungapa muenzaniso here?
Tiri kuona kuti inflation yekunze iri kukwira nenyaya yezviri kuitika kuna naUkraine Russia. zviri kuaffecta malogistics. Saka mitengo yezvinhu zviri kuimportwa imwe yacho inogona kukwira zvichiaffecta kushanda kunoita mabhizinesi nekuti anenge akudhurirwa. Saka tiri kuona kunge kukura kweupfumi kuchatidzikei. Zvimwe futi zvingaaffectei izvozvo ndezvekuti matransaction mamwe anga asingatedze tax kunyanya eforeign currency haakuchajwa tax.
Zvine matambudziko eizvozvo?
Vamwe vakawanda ndezvo vanenge vakudiscouragewa kubhenga. Saka mari inenge ichifanirwa kubhengwa kuti izokwereteswa vanoda kukwereta inenge isaende kumabhengi. Vanoda kukwereta vanogona kunge vachida kukwereta kuti vasimudzire mabhizinesi avo upfumi husimuke. Saka vamwe vatadza kukwereta upfumi hwenyika hunogona kuti dzikirei kukura kwavo. Saka ndiri kufunga kuti prediction yeWorld Bank iri correct. Asi ndinotofunga kuti vamwe inogona kuti igrowth yacho inogona kutodzika pane iri kutaurwa neWorld Bank.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare. Komiti yedare reparamende iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa6 Ndira padare reparamende remuAmerica reCapitol Hill muWashington DC iri kupomera mhosva vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuda kupidigura hurumende sezvo vainge vasingadi kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 dzavainge vakundwa navaJoe Biden. Komiti iyi yatanga nhasi kupa zvairi kuwana muongororo yezvakaitika. Iri kushandisawo mavhidhiyo nemashoko evamwe vemhuri yavaTrump nezvipangamazano zvavo vachipikisa mashoko avo ekuti sarudzo dzainge dzabirirwa. Mamwe masangano anopfurikidza mwere anoti reOath Keepers nereProud Boys aburitswawo pamavhidhiyo achironga mhirizhonga uye vanhu vairatidzira vaitiwo vainge vatumwa navaTrump. Asi vaTrump vari kuramba zviri kutaurwa nekomiti iyi vachiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica vaBrian Musekiwa.
Zvino zvozvo zvakakosha because zvinoita kuti nyika huru yakaitwa ngeAmerica irambe iri a democratic country as what they always want to be. Because as you can see pane zvakaitika muna January 6th pane vanhu vaida kudemonstrate vaite take away the will of the people because vamwe vanhu vanga vachibelieve kuti zveshuwa Trump akaloser. We want to defend the free and fair election. So it's very important kuti tingo set up the status quo yagara iripo yekuti hawina hawina aruza aruza then life goes on.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munoona here vachikwanisa kuti vangati vaTrump vaindeswe kumatare vachinzi vaida kupidigura hurumende?
Ndikona zvichidaro because Trump munhu akanga anga ane what I would want to call my enemies akawanda. And from the testimonies that kupuwa nevanhu, it looks like my close friends ake chaiwo angari within his cabinet kusanganisira mwana wake vakusapota vakuita turn away from him. Saka ndikuona panozopera this hearing ndikuona Trump achasara ngo one apa mene pasina munhu achamusapota.
Asiwo iyo America inogara ichiudza kadzimwe nyika kuti utongo wejekerero unofamba wakadai zvichidai ichikurudzira kuti paitwe sarudzo dzakachena nezvimwe. Zvakaitika zvinozoisiya yaapapi pachimiro chayo tichitarisa zvinenge zvichifungwawo nedzimwe nyika?
I think right now America nezvakaitika izvi maonere vamwe dzimwe nyika reputation yacho haina kumbomira mushe. But vakakwanisa kuzotonga Trump nezvakaitika zvino muna January 6th, I think zvinodzisa rafuta America kuti ive credible zvainga iri before, yove respected. Saka nyaya inofanira kudi, inofanira kuongororwa, votonga, voona kuti ndiani ane mhosva. Kana ari Trump ane mhosva, votsvadzwa nemutemo. But hearing zvozvikurudzira kuti pave neoutcome, pachatsojekeswa kuti ndiani akatuma vanhu kuti vademonstrate.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica vaBrian Musekiwa vachitaura vari parunare kuMaryland kwakare. iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Mubepa nawo reHerald mune nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuyambira vashandi vehurumende vanoda kutanga vapiwa mari yechioko mhomwe vasati vaita basa kuti vacharangwa zvakaomarara. Vamunangagwa vakataura mashoko aya vari kwamurehwa nezuro uko vaivhura zviri pamutemo mahofisi ekwamudzviti uko kunenge kuchitorwa zvitupa, magwaro ekuzvarwa neekufambisa. Mubepa nawo reChronicle mune nyaya yekuti kanzuro yeBulawayo iri kushanda nekambani yeWilliam Engineering kugadzira magwenya anoshandisa zuva pedyo nedhamu reNcema kuEsgodini nekuWestgate. Bepa nawo repadande mutande reInternet reZimLive rine nyaya yekuti ongororo yakaitwa nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende yePublic Accounts Committee inoti mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 89 million Zimbabwe dollars yakapiwa bazi rezvevashandi neugara zvakanaka kwevanhu kuburikidza nebazi resocial welfare kuti ibatsire varombo munguva yeCovid-19 haina kusvika kuvanhu ava zvichireva kuti inogona kunge yakabiwa. Topedzisira nebepa nhau repaInternet reNewZimbabwe.com rine nyaya yekutsakatika kwemumwe mwana wechikoro Livingstone Sunwa ane makore gumi nemapfumbamwe anonzi akarohwa zvakaipisisa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuba muchitoro chepaSt Matthias Tsonzo Tsonzo High School. Mapurisa anoti anogona kunge akatiza sezvo aipomerwa mhosva asi vabereki vake havasi kuwirirana netsananguro iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga kuburikidza nemashoko amunotitumira.
Mukase, mamukase, vashamarari veStudio 7, vanatanonoka Wande, vana Blessing Zulu. Ndinoti chihurumende chingachione kuita, isu maticha tatambura. Nofunga kuti uchipuwa mari inokwana zvimba 20 pamwedzi. Zvoroti handitofaniri kudya chingwa everyday, ndikatodya chingwa everyday. Mwana wechikoro haabhadhari school fees, hapachatengwi muriwo munyu, zvese toita sei. Hai, ngavatione, tatambura. Mari yavanotipa vamutero wembwa, please. Ndimudzura.
Mangwanani vashamariri veStudio 7. Zita rangu ndinonzi Jesse Charuma. Ini ndiri kuda kungotaurira hurumende kuti yatibvumidza kuti tivhotere kuno kwatiri sezvo tiri kuno kuSouth Africa. Tikudawo kuvhota ende tinotenda nazvo izvozvo, asi veregistri ngavachiuya kuno vatitorese zvitupa, vatorese vanhu mapasipoti. Munhu wese ari kuna neshuwo yekuda kuvhota. Saka ngazvingoitwa kuno kuti vhotewo 2023. Tiri macitizens, tiri vana veZimbabwe, tine kodzero yekuvhota. Saka ngavatitorese zvitupa izvozvo kuno. Zvavaingoita kuZimbabwe vachitenderera vachienda nyika dzemanzvimbo dzese, ngavauye kunoko vachitendererawo vakaenda kuno Gauteng, voenda kuDurban, voenda kuCape Town, voenda kuPort Elizabeth, kwese kwakapararira vanhu veZimbabwe. Toda kuvhota.
Hallo Studio 7, tini Comrade Chatonga, ndiri kuno kuGokwe kuDlalambi. Ndoda kutaura maererano neaudio yandava makuseni iri maererano nevanhu vekudiaspora kuSouth Africa uko. Vanga vachitiwo vakawandisa vari kuda kudzoka asi pekutangira ndopavasina. Ndiri kuti hero basa kuna vachamisa nevanhu vese veCCC. Ndo vanhu venyukavo, ndo vanhu vedu. Vachamisa ndo vanhu vanofanira kukuvhoterai. Vari kudiaspora avo vanoda rubatsiro. Chiunganidzai zvokuti vakwanise kuuya nguva ichiripo vago register vanhu ivavo. Ndo vanhu vatori pamavhotsi anogona kuti tikunde zvine mutsindo muna 2023. Takumbirisa please vachamisa, onai nezvavanhu vari kudiaspora vanoda kudzokawo. Vabatsirwe, nesu tinobatsira. Kana mukati donete mari, tinodoneta kuti vanhu ivo vauye nguva ichiripo vazoregista kuvhota. ikaichinje tanzu kwa nena mwedwe tatambura isu hai.
Mamukazi wajamarare sidro 7 tirikuru rangu gogo kunoko ndinodeva mnanga kwatonga mausiku taona na mausiku wachamiza mbutonga masikati hakuna wakutunga miranyika wa mnanga kwao kawa mbosira wechidiki watunga miro chidiki pangwa wanga mbo chitira zvinani bukozi wa mnanga kwa wakunewa hataona namo kushuka maja ni namo.
Makadi Studio 7 vashamariri mose tinofara nemutakunanzwa munotipakurira nguva dzose usina dira makarerekera ndoda kutaura nepamusoro peiyo inonzi pensheni iyo pensheni yakadhakwa iyo zvima pensheni zvikuzvivhara zvakangofanana hapana chazviri kumbobatsira kuvanhu ivo vari pamujandigeri hamungati mujandigeri munhu achitambira mari isingatengi chinhu yakarohwa kare neinflation dai mbovhara mabhizinesi iwayo haachabatsiri mabhizinesi iwayo aibatsira kare ndatenda hangu ndiri kuno kuzhombe inonzi Kanyerere Magara mazvita
mangwanani pastudio pana pastudio 7 mwese kubva kumusoro mwese nemabasa enyu muri kuita mwese tinoda kutendai nebasa guru muri kuita kushambadzira nyika yese kuti dziyo chokwadi. Inini nyaya yangu iri pazani PF apa ndio peiri pazani PF varume kana chinzikazi chaora chinonga chaora hamungati regai chisasike ba kuti chinake kana kusavhiniga kana nyama izi yaora inonga yaora zani PF yaora harichaidiba tiri kuda kuti tipinde muutungamiriri hutsva hunokwanisa kutitungamirira kuenda pane 2030 yacho iyoyo harichaidiba tarwadziwa tibvisireyo mhuka idzo harichadzidiba mhuka idzodzodzo vakomana ngative newandu hwetovhote inini ndinoitwa Shepard Marichera ndiri kuno kujobheg kuno kutaneta taakuda kudzoka munyika umo nyika yedu ine uchine mukaka taakuda mukaka iwowo kuti udzoke kuwana weZimbabwe ZANPF yaora.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vachereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Kana muchida kuti tikupeiwo zvamunofunga titevhenyuro pano pane vhenyuro yedu, tumirai mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakatora mashoko kudare reparamende yenyika yavo kekutanga kubva mumwe mukuru wevasori munyika iyi. Avapomera mhosva yekuviga mamiriyoni nemamiriyoni emadhora kupurazi ravo. VaRamaphosa vanoti havana mhosva yavakapara. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa aitaura mashoko akanangana nebhajeti renyika zvichiteverawo huchapupu hwakapiwa nevaive mukuru wevasori vaArthur Fraser hwekuvapomera mhosva yekuviga mari imwe yacho inosvika mamiriyoni mana inonzi yakazobiwa nemushandi wavo nevamwe vanhu vashanu. Asi vaRamaphosa nezuro vakanonoka kutura mashoko avo mudare kweava imwe chete sezvo nhengo dzebato rinopikisa reEFF dzairatidzira kuti vasiye basa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti riri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa neRussia munzvimbo dzayakapamba muUkraine zvekudziti dzave kuzvimiririra. Izvi zviri kuitwa matunhu akaita seKherson, Russia yakaita zvimwe chetezvo mudunhu reCrimea. Bepanhau reNew York Times rinoti dunhu rimwe chete pamashanu eUkraine rave pasi peRussia. Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekuunganidza umbowo wemhosva dzehondo dziri kuparwa neRussia muUkraine. Muhondo nemukurwisana kunoitika pakati penyika, pane mitemo inofanirwa kutevedzerwa nenyika dzinorwisana. Zvikuru mutemo unorambidza kuparwa kwemhosva panguva yehondo nepanguva yekurwisana. Umwe mutemo unorambidza vanorwisana kuti varwise vanhuwo zvavo vasiri vechiuto, zvipatara, nzvimbo dzinogara vanhu uye nzvimbo dzine chekuita nemararamiro evanhu dzakaita sematura ezvekudya. Zvichakadaro, mhosva dzakaparwa neRussia muUkraine dzinozikanwa kubva Russia isati yabvuta dunhu reUkraine reCrimea muna 2014. Mukupera kwemwedzi wakurume, hurumende yeAmerica yakaona kuti nhengo dzemauto eRussia dzakapara mhosva dzehondo muUkraine. Hurumende yeAmerica inoti ichaenderera mberi ichitsvaka mhosva dzehondo dzakaparwa uye igogovana nemadzisawira ayo pamwe chete nemasangano akasiyana-siyana. Pakati pemwedzi wachivabvu, hurumende yeAmerica yakaparura chirongwa chinonzi Conflict Observatory chinoshandisa madande mutande emuchadenga kana kuti satellite kutora mifananidzo yezviri kuitika mukutyorwa neRussia kwemitemo yehondo mukurwisana kwayo neUkraine. Mutauriri webazi reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department vaNed Price vanoti chirongwa ichi chichatambira, chigoongorora uye chigobudisa pachena zvakaipa zvakaitwa neRussia muUkraine, kusanganisa kushungurudzwa kwevanhu, kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekupunzwa kwezvikwanisiro zvinodiwa nevanhu vemuUkraine. Ruzivo rwakaunganidzwa neConflict Observatory rucharatidza nyika yose zvisakafanira zvakaitwa nemauto eRussia kuvanhu veUkraine. Ruzivo urwu rucharatidza zvakaipa zvose zvakaitwa neRussia zvichishandiswa mumamwe matare edzimhosva anosanganisira emuAmerica nedzimwe nyika. Izvo zvicharatidza kuti Russia inonyepa panhepfenyuro dzayo. Hurumende yeAmerica inotsigira chirongwa cheEuropean Democratic Resilience Initiative chakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden chinokosha mamiriyoni mazana matatu ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, $320 million. Ichi ndechimwe chezvirongwa zveAmerica chakanangana nekubatsira kuti mune ramangwana Russia ichatongerwa mhosva dzayakapara nedzairi kupara. VaPrince vanoti kunyangwe zvikatora nguva refu sei, America inoda kuona kuti vakapara mhosva idzi muUkraine vanotongerwa mhosva dzavo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Ivans Zininga weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Mapurisa arambidza vanhu vanga vachida kurangarira gweta rakashaya nemusi wesvondo kuLondon, Dr. Alex Magaisa, kuungana muHarare vachiti zvinotyora mutemo wePublic Order Maintenance Act kana kuti MOPA. World Bank yovandudza muonero wayo pakukwira kwainofunga kuti upfumi hweZimbabwe huchaita gore rino. Komiti yakaombwa nedare House of Representatives muAmerica kuongorora kurwiswa kwakaitwa dare reCapitol Hill muWashington DC yave kuroverera vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump mhosva yekuda kupidigura hurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka, muswere zvakanaka. Doksi ya ibina Chris Gande, munaudze isindebele.